Tose tinoziva kuti kuvaka nesimende isina kusimba kune ngozi uye kunodhura. Asi ungaziva sei kuti ndeipi simende yemhando yepamusoro? Kuti tibatsire vatengi vedu kuti vasarudze simende chaiyo, Lafarge yakakumbira kambani inogadzira zvidhina kuti vagadzire mirwi miviri yezvidhina zvesimende. Murwi wokutanga uri weLafarge Portland 32.5R. Murwi wechipiri uri wesimende yeimwewo kambani. Shure kwemazuva mairi takashedza vanoziva nezvesimende kuzoongorora kusimba kwezvidhina nekuzvipunzira pasi. Zvidhina zveimwe simende iye zvaingoputsika nekutsemuka nyore. Asi zvakagadzirwa nesimende yeLafarge zvainge simbi chaiyo. Ngatinzwei zvakataurwa nevashandisi vesimende.